Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi chitatu chivavu 10, 2017. Germany inoti manyepo kuti Zimbabwe iri kunyimwa mari nenyika dzakabudirira nepamusana pezve matongerwo enyika ichiti Zimbabwe iri kunyimwa mari nepamusana pekutadza kubhadhara zvikwereti zvayo. Ongororo ye Afrobarometer inoti veruzhinji vane chivimbo neurongwa hwekuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Vechidiki musangano renera vanoti vachaenderera mberi nemusangano wavo muchinoi nemugovera zvisinei nedanho rinenge ratorwa nemapurisa. Kambani ye National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe inopa chipatara cheparerenyatwa kuti igoshandiswa pakuoparetwa moyo yevana vadiki vanoda rubatsiro urwu. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa pamire pamwe nezviri kuitwa nemapato ari kuumbwa nevanhu vari mudiaspora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook yedu.